misoro yenhau dzanhasi china ndira 24/2019. Vanhu vakawanda kusanganisira muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo, nhengo yeZanu PF vaSimba Mudarikwa, pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoungana kuNorton vachichema Oliver Mtukudzi, uyo akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere cheshuga kwenguva yakareba. Vanhukadzi vakawanda vanoti vakabatwa chibharo munguva yemhirizhonga yakaitika svondo rapera. Vanhu vakawanda muBulawayo vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa nemasoja vemakombi, vachitiwo vari kugara vakambunyikidzwa nemasoja muguta iri. Dare redzimhosva rinoti vanhu vekwachiyadzwa vanodarika mazana masere vanofanirwa kuripwa nekambani yemangoda iri pasi pehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Studio 7 inotarisa zvakadzama kusungwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu mushure memhirizhonga yakaitika munyika. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi, takatarisa matambudziko akatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave.